Muimba nemukurumbira Leonard Jakata akaimba achiti panorwa nzou nyatwa yehuswa kutsokodzerwa. Ndizvo zviri kusanganikwa nazvo nevagari vemumaguta nemadhorobha akawanda munyika, avo vari kufamba mumigwagwa ine makomba anoita seacharaurwa hove. Asi kunyange zvakadaro, sachigaro webhodhi reZinara vaGeorge Manyaya vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti haisi mhosva yeZinara kuti makanzuro ari kutadza kuita basa ravo rekugadzira migwagwa, vachiti vari kuvapa mari yekuita basa iri. Asi mutevedzeri wameya weguta reHarare muzvare Rosemary Muronda vanoti haibatsiri mari yavari kuwana kubva kuZinara kuti inenge iri shoma zvakanyanya.
Last time Maria takapiwa for the whole year yaive equivalent to 2 million, of which that 2 million inokwanisa kuconstructa just a kilometer yeroad.
Zinara inoti pamabhiriyoni mazana masere ane zviuru makumi matanhatu nesere emari yemuno 866 billion Zimbabwe dollars yayakawana mugore radarika, chikamu chinoda kusvika makumi mapfumbamwe kubva muzana, 88% chemari iyi chakawaniswa mapoka anogadzira migwagwa anosanganisira makanzuru. VaPeter Nyapetwa, munyori musangano runomirira vagari vemuEpworth, vanoti dzangova nharo vanhu kuramba vachishandisa motokari mumigwagwa yemuHarare.
Chinzi angari matadhi roti akanga akagadzirwa naSmith, ivo vari kuisa mapechi havasinasa kugadzira marodhi kana kuripeya rodhi. Infrastructure yedu yatoparara yemarodhi.
Vaimbove meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vaudzawo Studio 7 kuti kugadzirisa dambudziko rekugadzirwa kwemigwagwa iri rekutora mitero yedzimotokari.
Chiripo ndechengosanganisa zvinhu zvitatu: power, will power nemaresources. Ane basa rekugadzira migwagwa ndiye zvanofanira kunge aine mari uye ndiye anofanira kunge achironga izvozvo, asingakumbire kune mumwe munhu.
Asi vamanyaya vanodzokazve zvekare vachiwedzera munyu paronda mushure kubvunzwa kuti vanozvionawo sei zvekuwedzerwa kwakaita mitero yematoll gates.
Chinhu chakanaka nekuti chinoenderana nezvinoitwa nedzimwe nyika, asi chikurusa mari iyi ichingopinda chete sezvakataurwa nehurumende yedu iri kungosvika ichinobatira kumarodhi.
Mumusangano nevatori venhau wakaitwa neZinara uyu zvakaziviswawo kuti munyika mune motokari dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri 1.2 million, asi dziri kubhadhara mitero dzinosvika zviuru mazana masere 800,000 chete. Zinara yakatiwo nyaya yekusashandiswa kwemari nemutoo wakanaka dzaiitika mumakore adarika yava nhoroondo, sezvo bhodhi idzva rakagadzwa makore maviri adarika iri riri kugadzirisa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.